It's gonna be a lot of it. Oh,
oh, oh. What's that there?
Anika?
Ndisikuziva masefera wakaita namba dzangu mufone book. Wakandikata pandikaedza kukufonera ndakuona paFacebook. Uchitostrima zvako live, uchinakirwa nendai. Ndinoda husband and wife, unoda clubbing at night. Uchisipirwa nelife, ndichikutsvaga online. Kuti ndikude zviri right, asi hausikundipa time. Iwo ndakaunopisa kunge zuva, ndeda kudanana newe kusvika muguva. Asi wese anomhanya newe anozongosiyiwa.
Sesepanopfuura vanhu vese vanokuchiva sima heartbreaks. Ako ndisawa kutyiwa, wese anomhanya naye anozongosiyiwa.
Ndakawaka ndakaunopisa kunge zuva, ndeda kudanana newe kusvika muguva. Asi wese anomhanya newe anozongosiyiwa. Udiwa vese paunopfuura vanhu vese vanokuchiva sima heartbreaks. Ako wawandisa wakutyiwa, wese anomhanya naye anozongosiyiwa. Udiwa.
When somebody loves you for real, when you push them away, you know I feel, but you really don't care. Chekabodora unoda kuzviwanza kunge kumbora, ende zvino kumbora kumba mama vakamirira mchato wasiwe wacho.
Ndisikuziva masefera wakaita namba dzangu mufone book. Wakandikata pandikaedza kukufonera ndakuona paFacebook. Uchitostrima zvako live, uchinakirwa nendai. Ndinoda husband and wife, unoda clubbing at night. Uchizipirwa nelife, ndichikutsvaga online. Kuti ndikude zviri right, asi hausikundipa time. Iwo ndakaunopisa kunge zuva, ndeda kudanana newe kusvika muguva. Asi wese anomhanya newe anozongosiyiwa.
Udiwa sese panopfuura vanhu vese vanokuchiva sima heartbreaks. Ako ndisawa kutyiwa, wese anomhanya naye anozongosiyiwa. Udiwa
ndakawakana.